Musambo wandinoridza musambo wepasi chigare mbira music.
Vari kutambira sei musambo wenyu mumamana?
Vanhu muno munyika vari kutambira, asi kuti zvinoitika ndezvekuti vanhu vazhinji, tikangoti ruzhinji rwevanhu pari zvinezvi vadiluted, kana kutingati wamusanganiswa wechivanhu nechirungu zvasangana nezvakauya nevachena. Pesendeji yevanhu vanotambira avo musambo iwoyo ndivo vamwe vanhu vaive vazhinji vacho vakakurira kumusha.
Nyamashi zvamabhakure emine mbira takakunzwai kare, matambudziko arimo mubasa renyu iri ndeapi?
Tine zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo. Pakushanda kwatinoita kuti tiwane mapromota anopromota mutambo wedu bose ukiuridza mutambo inonzi traditional music yeZimbabwe. Saka machallenges atinosangana nao kuti tiwane munhu ane rudo rwokuti ada kusimudzirawo mutambo wemuzimbabwe, uri mutambo wechivanhu, wetsika dzedu nemagariro. Unotaura tsika dzedu nemagariro, vari kushaita.
Taimbokunzwai kumubayiro uko kumanama nekupi kupi, ndeipi mimwe yemibayiro yamakambohwinawo kumashure?
Pandakafoma Maungira 2005-2006 album rangu rinonzi Maungira, ndakahwina namaaward best mbira. 2007 vandaita album rinonzi Chinamanenja Chifambiti, vandahwina futi best mbira namaaward. Kubva ipapo ndipa zvakabva zvadzima zvembira kategori mumanama awards vandanzitaura miyo. Ndakafamba nyika dzakawanda. Ndakaenda United States of America, Portland, California, Oregon, Whidbey Island, Washington DC. Ndadzoka ndobandazono ndaenda kuSweden, futi ndaenda cultural exchange program China, cultural exchange program.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Kune vese vanofarira mutambo wembira vanenge vachida kuridzirwa mbira kuchivanhu kwedu kumabira, ingava kuti vari kuita chivanhu chavo chekurova makuva, vari kuita chivanhu chavo vari kuita muchato, vamwe vachiitawo maprivate functions emakambani, corporate functions. You are free to contact me +263 772 211 610.
Chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro nhasi Woza Friday kudai.
Kambo kanonzi Madzinza apo ndo kanotaura nezvemutupo, kanonzi tiise maoko kuna nzou, maoko kuna nhingi, wosimudza woisa kuna nhingi. Kanenge kachidetembo kachitaura zvemutupo, ndo Madzinza iwayo.
Kutenda, kutenda kukuru kune vadare vese vatiunganira pane rino dare. Tichikumbirawo kuti mutibatsirewo kuisa maoko kuna vadare vese. Chokwadi tinotenda, tinoisa maoko vemachira machena. Haiwe mwera moyo iwe, uri simudzoka, uende nari kuna dzousa manyanga. Zapeza kachivatoro wapindai mbiri na ganyire tinoisa maoko changamire churu chemigoiwe. Seiwe mwera tuliwe
Thank you.
Muri zote ya kichikuta na ichangamire.